Nayo gutari ulawayo wa Solomon Nguni pama ni mamu agari wa mamu ulawayo wabuda mumsangano wangu wakadezu wane gurukotare zemando zemoto wa fortune chasi senzire kurati za kusafara kwa upam soroto urungwa we Zimbabwe Power Company ZPC we kutakupara za zivakwa kwa ziviri shiripa gwenyari magetu wa marasha mamu ulawayo ZPC unotiru kutaku visa zivakwa izi ichitu zinogo na kudirika zega zikakonzi ranjozi uye ichiti u inotaku nasuruza zume zivakwa zina ziripo pama ni kwa andu zama geta anuvapa zivakwa izi Aslam guni wao za Studio 7 kuti pane makakata maru matarezi mosa pamsoro pegwenyari mageti ili Wati wa kuzi kuti ya wadi kuti mkutamwe nebudiriro asikuti chinochawano shura ndeche kuti kanzula inakumbovira ya uzwanezo urongwa uhu
Chukuti kanchukuti chikati waka ba Nukuti waka chinja matawiti tisindazi Saka ndo uzirukoti kuti That is the way Ownership yedu ye power station Atisikuti makeza atisikuda kutaweze Chukuti nchukuti Ivo pachawa warukuti mpongoro iyo yi Kana uchati power station iyo yi Ayapura makura inu panga program Atisikuti tine mjimbo Kana yale ndi kwa tumwa sangu wapa kutuwa wake power station iyo
Maguta evu lawa ene harari aile ni magwenya au ema gesi asima gwenya aya akazonza aende sokukamba ni Zimbabwe Electricity Supply Authority ZESA Lama la gari watawara one Studio 7 vati awadi kutizuwa kwa izu zidiri iskwe sezo wachi zukoshesa sezo nuzunobatira kupanoro ondo yegutare ulawayo mwumwewe wa gari awa ya mai Evelyn Takawira
chukuku zinzwa zukuta kwa neve sefa asi sefa inala utukuti igise zini zufa waka ona ziriko iwo waka navari pano marocha anopangwa kuterera sunota kwa nesu isu suvari zivendzimbo chaka iti sakudaro kutiko na sisa standa chiki iwo ndio wakazviita kuti zvicha shanda nenyakuti rane kuda kuti vapute zvinhu zvavakaona zviriko
mumwe mugari vatarisa emananise vati pane kuti zvidhiriswe zvivakwa zviviri izvi zvinogona kunatsurudzwa zvoshandiswa kukwezva vashanyi sezvinoitika kuzvivakwa zvimwe zvakadaro zviri muSoweto kuSouth Africa Asi mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwezvivakwa mukambani yeZPC vafani mavhondo vaudza musangano uyu kuti zvazvigoneki nekuti zvivakwa zvepagwenyari magetsi remubulawayo zvichiri kushandiswa kugaya magetsi uye hazvigoni kuti panzvimbo pakadaro pave panoshanyirwa neveruzhinji Umwe mugari vaVictor Chinembiri vati hurumende ine nhoroondo yekusaita kana kupedza zvirongwa zvainenge yavimbisa saka nekudaro havadiwo kuti zvivakwa izvo zviputswe
takaona government maprojects ayo ese hapana project yavanotaura inobudirira that's the first thing if you look at the issue of nasi yava nemakore mangani vachiti we are going to complete it toenda pangai road andia yava nemakore mangani vozoona nhasi vari kudestroy this building vagodzivaka after how long we want development but we want reality to take place. And how many projects that don't exist in Marini Poyesipo?
Asi vachasi vaudza vagari kuti vange vauya kuzoita musangano uyu mushure mekunzwa mumapepa nhau nezvekusafara kwavo pamusoro peurongwa hweZPC pazvivakwa izvi vachiti shuviro yavo ndeyekuti pave nekuwirirana panyaya iyi vachasi vabvuma kuti kambani yeZPC yakakanganisa pakusazivisa vagari zvizere pamusoro peurongwa uhu vabvuma kuStudio 7 kuti zvange zviri pachena kuti vagari havazi kufara asi vati chikonzero chikuru change chiri chekuti vange vasina ruzivo rwakakwana pamusoro peurongwa hweZPC vati vanovimba kuti vagari vachawirirana neurongwa uhu
vataura maonero avo vanga vasina information ndauya neinformation ngati ngavapiwe mareports ese zvese ishande yakabatana nekanzuru nemarepairs association saka ndikutarisa kuti pavachapedza kuverenga mapepa aya tinokwanisa kuzogara pasi toona kuti tiri kufambisa sei nyaya chikadhirika chinhu icho chichapadza mamwe makambani ao chichauraya vanhu vanenge vachishanda imomo kana vari kuzvifambira saka ndaitira kuti tiuye tinyatsovaonesa tozoenderera kumberi
gwenyari magetsi emarasha remubulawayo rakavakwa pakati pemakore a1947 na1957 mutemo wezvivakwa zvemagwenya unoti zvivakwa zvemagwenya emagetsi emhando iyi zvinokwanisa kushanda kwemakore makumi matatu zvisati zvanhadzurudzwa gwenya iri rakambonhadzurudzwa muna 2015 pari zvino rinokwanisa kugaya magetsi anosvika ku30 megawatts pazuva uye ZPC inoti ine urongwa hwekuti huwandu uhu huvandudzwe kusvika pa90 megawatts ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Taurai Shava